no 10 remove zvenyu chirongwa chema public hearing chingati chirongwa chagara chiripo chinoitwa gore negore budget risati raannounswa na Minister of Finance donzo racho kunenge kuri kuva kuda kutsvaga pfungwa dzevanhu kana maonero evanhu veruzhinji mukunyorwa kwebudget renyika saka chirongwa chagara chichiitwa kubva kumashure kwose asi tinongoti zvisinei nekuti tanga chiripo chirongwa ichi hatinyanyoone kubatsira kwacho nenyaya yekuti zvishoma zvatinoona zvinotaurwa nevanhu zvinozopedzera zvabuda zvava mubudget saka inogona muchirungu tingangoti small yatinoti window dressing activity kuti zvinzi vanhu vakavhunzwa vanhu vakaisa pfungwa dzavo mukunyorwa kwebudget asi hatinyanyoone connection iri pakati pezvinotaurwa nevanhu nezvinozobuda mubudget ithink mukatarisa budget redu remuzimbabwe for makore kana mashanu apfuura hatisati takwanisa kupfuura pa6% or 7% yenational yebudget kuti iende kuministry yehealth so zvinoratidza kuti health kunyange makomiti anga ari kubuda achivhunza pfungwa dzevanhu haisi kupuhwa uremu hwayo kana kukosha kwayo nehurumende pakuzoallocatwa mari kana budget richinge razoitwa saka tinongoona kuti hongu chirongwa chiripo asi zvatinonyanyobatsira amenowo pari zvino bati hatisati tanyanyoona kushanda kwacho
ameno kuti vanenge vachitarisirwa kupinda mumisangano iyoyi ndo vakaita sei
munhu wese weruzhinji anotenderwa kuti aunge achiuya achipa pfungwa dzake saka zvakakosha kuti vanhu vaende neuwandu hwavo vanoita vanopa pfungwa dzavo pane zvavari kuda kunge kuti zvinenge zvichabuda mubhajeti mukatarisa kalenda yaburiswa iyi nemakomiti aya pari zvino munoona kuti vachaenda kunzvimbo dzinenge gumi kubva musi wemande sa22 october kusvika musi wefriday musi wa26 october team b makangotarisa kuti 10 nzvimbo tichitarisa zimbabwe yose tinongoona kunge hazvinyatsokwanise kutora input kubva kumazimbabwe ese tichitarisa kukura kwakaita nyika yedu mukatarisa nzvimbo dziri apa dzakawanda dzacho dziri mumataundi dziri mumasenda ko vari kumusha ko vari kure kure nemataundi pfungwa dzavo dzichazopinda sei mubhajeti saka hatinyanyofari nekukondaktwa kuri kuitwa chirongwa ichichi dai zvaigona hurumende neparliamendi vaita decentralize maconsultation avanotaurai kuti asvike kuzasi kunogara vanhu kwete kungosvikako chete asi vatore zvekare pfungwa idzodzo zvirimo serious zvozobuda zvave mubhajeti
munoona here sekuti zvinogona kuchinja pamashandiro anoita hurumende neparamende sekuti kunonzi kune hurumende itsva ine makurukota matsvawo mune zveutano
zviri paviri tingati tikada kuita optimistic tinokwanisa kuti sezvo hurumende itsva iri kuti yachinja yasiyana neyanga iriko kare mumashandiro ayo saka zvinogona kubatsira kuti vanhu vakaenda vakanopa zvavanofunga tozovajaja nezvinenge zvazobuda mubudget parichazotaurwa naminister of finance asi tichingotarisawo mashandiro ari kuita mari yehurumende tinoona mari dziri kushandiswa kuvayira vana Grace Mugabe ndege kuenda kusingapore nekudzoka tinoona mari dziri kutengerwa mashefu vari kutengerwa mota itsva nenyaya yekuti vava kushanda kuzanu pf tinoona mari dzehurumende dziri kungoshanda zvimwe zvisina maturo saka hatina confidence yakanyanya zvekare kuti bhajeti richazouya muna November kana December richange richizonyanyopa uremu kuministri yezveutano asi hatisi maprofita rega timirire toona kuti zvoni vachatora here pfungwa dzichasadzeswa nevanhu uye kuti vachaallocata here minimum ye15% yebhajeti kuhealth sector.